matikinyere inengo yezanu PF vari mtevedziri wasachigaro kubaziri madzimai mudunhu remanikaland vakawanda kudunhu rino vanoti amai matikinyere vanotarisirwa kuenderera mberi nebasa raiitwa nemushakabvu rekusimudzira dunhu nekuwanira madzimai nevechidiki mabasa akasiyana-siyana kuti vawane chouviri vamwewo vanoti chakanyanya kukosha panguva ino kuti amai matikinyere vabatanidze vagari zvisine nekuti yabuda mumba maani mugari wekunyanga vapatrick nyakatsapa vanoti gurukota idzva iri rinofanira kushanda nekanzuro yemutare kwete kuita semukati enzane
ndirikutarisira kuti at least pakaita mushandira pamwe kazhinji nekanzuro yemutare chinhu zvingatifambira semanikaland because tikatarisira vagwara dzimba mashandira oita nekanzuro dzaiva setago 4 saka tikutarisira kuti new regent minister ari kuuya uyu ashandewo zvakanaka nekanzuro marodzi achigadzirwa mapotos achivharwa-vharwa vanhu vese vachigara zvakanaka mumanikaland zvichifamba zvakanaka
vanyakatsapa vanoti amai matsikinyere vanotarisirwa zvakare kuona kuti upfumi hwezviwanikwa hwagoveranwa zvakaringana
saka izvizvi mamiriro akaita zvimaminerals izvizvi anonga anoti ndehanhingi saka tiotarisa kuti pakaita fair distribution yemaminerals tinokwana tese tinonya tese pathat small cake
mumwe mugari wemanikaland mamutare amai blessing nyika vanoti itarisiro yavo kuti amai matsikenyere vawanire vechidiki nemadzimai mikana yemabasa emaoko
tinotarisira kuti dai mai matsikenyere vangotangira pakasiyiwa ndimai gwaradzimba in terms of kubatsira vanhu zvamai vave vanongobatsira munhu wese zvikuru sei maprojects emadzimai vangoenderera mberi nepakasiyiwa kana mayuthi chaivo ngavabatsirewo mayuthi kuti akwanise kuwana kubasa panoti vana vangoswera vachingonzerereka mumarokation umu ndo zvimwe zvaakunyanya mbavha nekuti vana havana zvekuita
meya weguta remutare vablessing tandi vanotiwo amai matsikenyere vanotarisirwa kuva muyananisi wevanhu vose zvisinei nezvematongerwo enyika
welcome the new minister and tinotarisirawo ukuru tinoona munhu akanoremekedzeka zvakanyanya pfuura muzvikamu zvakati o but isusu ndofunga sekutaura kwandamboita tinotarisirawo kuti vakwanise kuvazobatanidza mapoka ese ane chekuita nedevelopment
reverend edward tsvamuno mumwe wevatungamiriri vemasangano remachechi emudunhu remanikaland rechurches of manikaland avo vanoti vanotarisira amai matsikenyere kuti vasateme vakarerekera rimwe divi
zvatinotarisira kuda kukuzivawo nehunhorondo yenyika yedu yezimbabwe kuti kana magadzwavo mapinda muno manikaland hatinge chokutanga tichishanda pamwe chete tichiitwawo recognized tichiitawo part of the stakeholders
amai matsikenyere vakazvarwa mugore re1964 kumberengwa vakadzidza pamakuva primary school vakazoenda kumasume esekondari vakaita zvidzidzo zvepamusoro pauniversity of zimbabwe vane degree rezvekurayiridza uye vakashanda kubazi rezvedzidzo kwemakore anosvika 15 ndakamirira studio 7 mamutare ndini loedha moyo